Hungu ndine urongwa huriko musi wechishanu vikino hwekuti pave nenhabvu yebhora pachikoro pamagombedzi secondary school. Pachange pari kutambwa mutambo nezvikoro zvinokwana kuita zvishanu. Aya makwikwi akatanga kubva 2016, 2019 ndokubva zvambomiswa zvazvo necovid. Saka iye zvino rwatova rwechitatu tichiita mutambo uyu wekuitira zvikoro zviri munzvimbo yandakakurira.
Chii chakakusundai kuti munge muchibuda neurongwa ihwohwu hwetonamendi kana mutambo wenhabvu?
Inini chakandisunda chekutanga, ndakati ndadzokera kumusha ndamboshanya zvangu ndichibva kuno kuAmerica, ndakaona kuti zvikoro zvedu hakusina makombetishen akanyanyokuwanda anoitwa. Ndikati ndadii ndaitawo chimwe chinhu mudunhu rangu randakakurira kuitira kuti vana vari kuenda kuzvikoro vawane zvokuita uye talendi yavo ionekwewo vachitambira zvimwe zvinhu zvine musoro. Uye ini ndiri kuno kuAmerica ndinodzidzisa nhabvu mucommunity yangu. Saka zvinhu zvinondifadza zvikuru zvendinoda kuti ndione zvichiitwawo kuno, zvichiitwawo ikoko, ndichivanyeurirawo tumwe tunhu twandiri kuona kuno. Saka ndozvakandisunda kuti dei zvaitikawo kunzvimbo yekwedu, kunyanya munzvimbo yekwamagombedze kwaGutu.
Pane mibayiro here inotarisirwa nevachapinda mukukwikwidza uku?
Hungu, mibayiro iripo. Mibayiro yandakagadzira inopiwa timu inenge iri pekutanga, kwozoita yechipiri, kwozoita yechitatu. Saka tongoti sepekutanga vanenge vatora mukombe vanowana full kit soccer uniform yebhora. Vanenge vatorawo pechipiri vanowana mubayiro wemari, kwozoti vanenge vatora pechitatu vanowana mubayiro wemari. Tingatoti pamutambo uyu tine madefending champions, chikoro chinonzi Chitsa Secondary School. Saka tirikuda kuti tione kuti zvichafamba sei, kuti ndivo here vangatora futi zvemukombe kana kuti vachatorerwawo nechimwe chikoro. Zvikoro zviri kupinda mumakwikwi ndezvekusekondari. Tine zvikoro zvishanu kunoti Magombedzi Secondary School, Gomba Secondary School, Ruti Secondary School, Gudza Secondary School uye Chitsa Secondary School.
Mune tarisiro here yekuwedzera zvikoro?
Hungu, ndine tarisiro yekuwedzera zvikoro. Ndingati pandakamboshanya zvangu kumusha, pane maheadmaster ekumaprimary akatotiwo, ko isu watisiyireiwo, wadi matiitirawo kamutambowo keduwo, tiitewo kombetishen yedu.
Imi muri muno muAmerica, urongwa uhwu muri kuita muri semhuri yekwamasiya chete iri muno here kana mune madzisawira amuri kushanda nawo?
Pari zvino ndiri muno muAmerica ndiri kuita urongwa uhwu semhuri yekwamasiya, uye ndichida kusumudzira dunhu randakakurira ndiri. Pane shamwari dzangu vana veZimbabwe vakazvarirwa kuZimbabwe vandichiri kutaura navo kuti dai zvaigona taigona kuzobatsirana sekukura kuri kuitawo nyaya yemutambo iyi. So pane shamwari dzangu dzinogara muno munana Maryland munomu, pane vatinosangana navo vatinoti veCOSDA, veCoalition of Zimbabweans in the DC area. Saka tiri kutaura kuti sekukura kuri kuita mutambo uyu tingagona kuzobatsirana. Asi urongwa huripo nechishanu uye nehwatakaita makore esaya, ndaandichingoita semhuri yekwamasiya semunhu ane chido chekubatsira kwatakabva. Uye ndoda kungoti ndinotenda vatungamiriri venzvimbo yandinobva vari kundibvumidza. Tiri kushanda zvakanaka zvisinei nezvematongerwo enyika, asi tinoremekedza vatungamiriri vari munzvimbo mandinobva, uye zvinhu zviri kungofamba zvakanaka. Haiwa, tinozvitenda izvozvo.